after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechitatu Gumiguru 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubhuruwayo anopisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovu, achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nevari kuda kuzoitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika, mumwe chete akabva kuSouth Africa uye mumwe wacho akabvawo kuBotswana. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 6440, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro wakare. John Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu nezviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 36,123,000. Vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvishanu 1,055,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvitanhatu 7,726,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu kana kuti 215,000. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation, zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vatora miko dzekuve nhengo dzeNational Assembly ndimuzvare Kupe, Yvonne Musarurwa, Lindani Moyo, January Sauke, munochinzwa Memory, Sivandalazwi naSipho Mokone. Vatora miko mudare Senate ndiamai Dorothy Mori Ndlovu, vaPugeni Kalipani, amai Tamani Moyo, amai Gertrude Moyo, vaPhini Udenga, Chief Ndlovu, noMalanga Khumalo na Teti Chisoro Chengwe. Vachitaura mushure mekutora mhiko, muzvare Kupe vati vauya kuparamende kuti vazoshandira nyika.
Nasi ndinofara kuti ndauya kuparamende because tauya kuti tiuye kuzoshandira mhuri yeZimbabwe, kuti mhuri yeZimbabwe iwane mabasa, vewane chikafu, vewane mvura yakachena, vewane zvipatara nezvikoro, kuita kuti vana vekwanise kuti vaende kuzvikoro. Basa reparamende nderokuti vanhu vauye kuzoshandira vanhu, saka tauya kuti tiuye kuzoshandira vanhu, kuita kuti vanhu vawane bundutso munyika yavo.
Mutauri wamuzvare Kupe vaPugeni avo vatora mhiko kudare Senate vati vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vaone musiyano pakati pavo nenhengo dzakadzingwa mudare.
Vanhu varofanira kushanda zvekuru kuti vanongomusha ikoko vaone maresults nemaadvantages nemadividends ekuti pane manew members of parliament kubva kuMDCT, saka pafanira kuita difference. Saka we are feeling that way and we accept that responsibility.
Senator Denga vati chiitiko chanhasi chagadzirika zvakange zvakanganisika mubato ravo patavabvunza kuti vanonzwa sei nevamwe vanhu vanoti vapinda muparamende nenzira isina kunaka. VaDenga vati ivo pachavo vanokodzera kuva mudare iri nekuti vakashanda zvakasimba musarudzo dza2018.
Aiwa, vangadaro zvavo, asi mavhoti avari kutaura nezvavo indira ndiri provincial chairman kumashiki. Ndini ndanga ndiri the chief campaigner for the party kumashiki. Saka mavhoti akawanisa mumashiki notaridza kuti pane contribution yangu sachairman weprovince.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vashora zvaitika nhasi vachiti havazvicherechedzi.
Tisu vana vaZimbabwe hatisi kuzocherechedza kana kuremekedza zvaitika izvi. Zvinhu izvi ndo zvinofanira kunge zvichizvimisa kuvana vaZimbabwe kuti zvakano chiitika, nekuti vanhu ava vanhu vada kutitora sevanhu vasina basa vachizvira seneivo nemapesitiri enyika yaZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kupinda kwaita muzvare Kupe National Assembly kwave kuita kuti vasarudzwe nebato rave kuve mutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Pane rinyore kuperwa kuti MDCT inogona kugara pasi nezanu PF poitwa mushandira pamwe senzira yekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange hazvo tisina kunzwa divira muzvare Kupe panyaya yemushandira pamwe uri kutaurwa uyu, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti bato ravo rinoshuvira kuti upenyu hwemunhu wese huve nani muZimbabwe sezvakamboitika munguva yehurumende yemubatanidzwa, zvichitevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, mushakabvu Robert Mugabe pamwe navaArthur Mutambara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo vakafanira kubata chigaro chemutauri webato iri vaPatrick Chinamasa vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mune imwewo nyaya, mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda avasisa kuti apo gore rave kupera pane nhengo dzedare ravo zana nemakumana nembiri dzisati dzanyorera kuti dzipiwe mari yekusimudzira matunhu adzinomirira yeConstituency Development Fund. Mari yeCDF inopiwa kunhengo mazana maviri negumi dzinovhoterwa muNational Assembly. Uye Advocate Mudenda vati kunyange hazvo mari iyi iri shoma, imari inogona kubatsira pabudiriro yematunhu. Mubhajeti yegore rino, constituency yega yega inofanirwa kuwana zviuru mazana maviri zvemadhora emuno yekuitisa mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapurisa emuBuruwayo nezuro akapisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamandlovhu, achiti vanhu ava vagere mupurazi iri zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 papurazi reBadminton Farm kunyamandlovhu nezuro masikati, takawana dzimba dzine chitsama dzakavakwa nemapango neuswa dzichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achishanda pamwe nehofisi yaDeputy Sheriff. Asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve papurazi iri. mumwe wakapisirwa musha wavo ambuya Sihle Hadebe vakati vakatanga kugara paprazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu achipisirwa musha wavo. Asi vakatsidza kuti havasi kuzobva mupurazi iri.
Hanzi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu. Asi isu tinoziva kuti nzvimbo ndeyedu ndeyehurumende. Tinoda kuti tibvise nehurumende apa. Haikwana mumwe munhu auye pano kuti tibvise isu. Iye ndiye anotibvisa pano. Kana ane mubhobho wake ngauye ativuraye isu tiri pano, ativi pano.
Mumwe mugari amailindi wesvanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara.
Dauya mapurisa makuseni azochisa musha wangu, so handina ndayo yokugara. Ndokugara kumusha shandainza kusipaya kuti ndigare ndirare navavana vangu. Ndokugara panapa kupera kuze kurunga kuti ndevasisanga.
Mumwe mugari vaFanuel Dube vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo.
Vasvika vapisa imba yangu nemupasha dzangu, ndandine trousers ndandine 700 rands. Zvandirwadza.
Vadhuve vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto eZebra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
You are wondering kuti munhu uyu ari kupisira vanhu kuti ari kuclaima kuti land iyi ndeyake. Akaripiwa nani land yacho iyoyo? Because land ndeye government. Purazi rakakura but hapana development ari kuita munomu. It's more than 5,000 hectares, munhu one. Hakuna even one thing tiriona. Bush all over. We're wondering what was happening.
Prazere Badminton ironzi nderava Luke Siziva riri makiromita makumi matatu kumaudza nyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura mazana mana dzinogara muprazi iri dzinoti dzakagariswa muprazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi dzichiramba kuti prazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vava Siziva sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra 2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve muprazi iri, asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela ava vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo muprazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudis office kuti prazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now, the gazette is still there. I see they still pursue the issue with Zimbo in there. I see my government papers abana.
Rimwe remagweta ari kumiririra vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwedza chikumbiro chechimbi chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected, unokwanisa kumhanya kudare neyatoti iyo agent application kuitira kuti nyaya ikwanise kuwikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa ePumula Police Station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidoma nezita rekuti vaSiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapi venhau.
I'm sorry, I can't comment on that. Apparently, it was not the police who sent down the sheriff of the court.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nhasi manheru nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Gakava pakati pavaPence naAmai Harris riri kuuya panguva iyo mutungamiri weAmerica pamwe nevamwe vavanoshanda navo kuWhite House vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vanoti gakava pakati pavaviri ava rakatarisirwa nevazhinji kuti riburitse gwara reAmerica panyaya dzezveupfumi, nyaya dzerusaro raganda pamwe nechirwere cheCOVID-19. Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 aita hurukuro na Dr. Chipo Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Tichaona nyaya hii sitaurwa here. Tichaona kuti ivo mtungamiri wenyika ngemuno ba Donald Trump vakanzwo vakabata chirwere.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare vari kuMassachusetts naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India iri kuvaka zvechimbi-chimbi migwagwa yayo pamiganhu neChina zvichitevera kunetsana kwemauto enyika mbiri idzi, uko kwakatanga muna chivabvu uye kuri kuramba kuchienderera mberi. Migwagwa iri kuvakwa neIndia iri kubatanidza mizinda yemauto uye ichaita kuti zviite nyore kutumira mauto nezvombo kudunhu reRadakh mumakomo eHimalaya. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika izvi. Zvakatotanga kare kuvhota zvichishandisa posho, uye vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuvhota chero nguva kusvika musi wa3 Mbudzi. Vaimbi vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutsvaga rutsigiro mudunhu rakakosha reFlorida, ukowo mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vachiri kubatikana nechirwere cheCOVID-19 vari kuvimbisa kuti vachange votsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera. Zimbabwe yakazivisa nezuro kuti yave kubvumisa zvizvarwa zvayo kubuda munyika zvichitevera kuvhara kwakanga kwaitwa nyika muna kurume nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaziviswa paTwitter nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti chisungo ichi chakaitwa nedare remakorokota. Nyika zhinji dzave kubvumidza vanobva kune dzimwe nyika kana vaine magwara anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere checovid-19. Vakawanikwa vasina chirwere ichi. Kuchitiwo dzimwe nyika dzinoti pamusoro pegwaro iri mushanyi anofanirwa kuvhenekwa zvakare munyika idzodzo. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vanoti hurumende yatora danho iri nekuda kwekuderera kwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uyewo kuti ipe mukana kuvanhu vangadai vakanga vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo. Vanoti hurumende yatora danho iri nekuda kwekuderera kwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uyewo kuti ipe mukana kuvanhu vangadai vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo wairambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandembiri weStudio 7 navaparadza.
Chaunofana kuziva ndechekuti iye zvinezvi tava nemasvondo maviri here kana matatu tisati tawana kuti pane ashaya afa. Iye zvinezvi tine vanhu 228 vakashaya, ndochete vakashaya pari zvino. Ende vakararama pachirwere ichi i6000 something, ende vakabatwa nechirwere ichi 7000 something. Saka iye zvino dzatinoti muchirungu active cases i1300. Saka hurumende pari zvino iri kuongorora kuti ione kuti zvakakodzera here kuti vanhu vedu vachifamba. Saka vakabvumira vai vanobvumirwa kuti vaende. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zviri kune dzimwe nyika zvakanga zvadzoka kuno kumusha. Saka izvo vakuda kudzokera kwavakanga vari ikoko kuti vanotanga mabasa avo, nokuti ikoko makambanisi akanga avharwa. Saka hurumende iri kuti vanhu vakadaro nevamwe vari kuda kunoenda mabhizimisi vari kuda kuenda, munokwanisa kuenda henyu kana muchibvumidzwa kunyika dzamunenge muri itsotso.
Vakawanda vari kuchema nekusavhurwa kwebhodha reBeit Bridge kuti vange vachikwanisawo kuenda vachiita mabhinda uko nemabhizimusi muSouth Africa. Zvii zvamungataurawo sekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika?
Panyaya yekuti vanhu vayambuke nepabridge reBeit Bridge, pari zvino panofanira kunge pane chibvumirano nenyika yeSouth Africa kuti tavhura isu nyika yedu. Saka zvizvarwa zveZimbabwe huya henyu vanokwanisa kuuya. Asi pari zvino izvozvo hazvisati zvaitika. Saka Zimbabwe haikwanise kuti ivhure bhodha kana South Africa isati yabvuma kuti bhodha racho ngarivhurwe. Saka chibvumirano chinofanira kutoitwa pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe, ndokuti isusu vanhu vedu kunyanya-nyanya madzimai anoda kunotenga nokutengesa nevamwewo vanoda kushanya kuenda kuSouth Africa vane hama dzavo vanoda kuita sei, zvese izvozvo zvichaitika kana mabvumirana senyika South Africa neZimbabwe zvabvumirana.
Asi takanzwa South Africa ichiti yavhura miganho yayo, sei Zimbabwe isina kubva yangotorawo danho iroro?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakawanda vakapinza chirwere checorona muno munyika vaibva kuSouth Africa, vaibva kuBotswana. Saka isusu tega muno mumafigures edu akanga ari mashoma. Saka ivavo vakabva kuri avo ndo vakanga vane chirwere ende vaibva kuSouth Africa vaibva kune dzimwe nyika dzakanga dzaane chirwere ichi. Ende iye zvino chirwere ichi kuSouth Africa hasisachapera, ende vanhu vakawanda vakashaya kubva kuSouth Africa vakafa nenyaya yechirwere ichi. Saka isu hatingamhanyi nekuti South Africa yavhura. Aiwa kwete, isu tinoona zvatiriwo muno munyika nekuti tiri nyika ka, hatisi province yeSouth Africa ka. Saka tinoitawo zvedu zvinoita kuti nyika yedu itifambire zvakanaka.
Asi pane tarisiro here Honorable Paradza yekuti hurumende ivhure miganho iyo ine kukasika?
Hurumende inotovhura mabhodha ayo kana dzimwe nyika dzakatitenderedza dzisatiki dzati dzaakuvhurawo ndokuti tivhure mabhodha. Kana pasina izvozvo chibvumirano ichocho, hurumende haikwanisi kuti ivhure mabhodha nokuti vanhu vedu vanenge vachienda kupi? Nokuti vanenge vachirambidzwa kunyika idzodzo. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine vanhu vedu vakawanda vakabviswa South Africa, vakabviswa kuBotswana vachidzokera kunyika dzenyu, vakauya tikavachengeta muno vakawanda izvozvi, ende vamwe vanga vari mabhodha jamba. Saka hazvikwanisiki kuti isu pachedu tega tivhure mabhodha dzimwe nyika dzakatitenderera dzisina kuvhura mabhodha. Totofanira kuti achibvumirana sesadiki, ndozvazvinofamba zvichiti.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanasikana vakawanda vari kurorwa vasati vabvazera, zvichikonzerwa nekuoma kweupenyu. Senzira yekuderedza dambudziko iri, vanoita zvemitambo werugby kuma Nickeland vave kukurudzira vanasikana kuti vapinde mumutambo uyu muzvikoro. Izvo zvave kupa kuti vakawanda vavo vakwanise kupedza chikoro. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachigara weMandikaland Rugby Board vaJosiah Borerwe vanoti sangano ravo riri kuda kunyatsoshandidzana nezvikoro kuvandudza mutambo uyu, uyo vanoti unobatsira vanasikana kuti vasaite misikanzwa inozovapinza muna taisire vamo.
SeMandikaland Rugby Board tiri kuda kuendesa rugby kuma primary schools nekuma secondary schools, nekuti isu seMandikaland Rugby Board takaona kuti mazuva anaya sport haichangotambirwi kuti vana vangomanye chete, yakugadzira mabasa kuti vana vashande, yakupromota tourism, yakuita kuti vana vaite maambassadors, iri kuita kuti vana vabve kuma drugs nekukasika kurorwa, iri kuita futi zvekare kuti vana vasaite zvirwere nekuti vaite engaged. Saka tinokumbira zvikuru sebazi nenash watitaurire maparameters.
Vaborerwe vanoti Nickeland Rugby Board iri kushanda nezvikoro zvinosanganisira Sahuman Secondary School iri kunyanga, Mutare Girls High, Dangamvura Secondary nezvimwe zvakawanda. Sangano Replan International kuti gore rapera uwandu hwevanasikana vari kurorwa muZimbabwe vari kurorwa vari pasi pemakore 15 wakawedzera gore rapera, uye imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe Multiple Indicator Cluster Survey inotiwo madzimai anodarika zvikamu 32 kubva muzana kana kuti 32% akatiwo ainge arorwa asati asvika makore 15. Sangano reSave the Children rinotiwo pasi rose riri kutarisira kuti vanasikana vanodarika zviuru 500 vacharodzwa gore rino nekuda kwenhamo yaunzwa nechirwere cheCOVID-19. Asi kumaNickeland mutambo werugby wave kushandiswa kudzivirira dambudziko iri. Mumwe murayiridzi wemutambo uyu muzvare Lin Bandi vanoti vari kuona mutambo uyu uchibatsira kwazvo vanasikana.
Kutamba nevano vekusahuman vakatanga kuona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. I was part of the team yakaenda kuma National Youth Games muna 2018. Takaenda neabout 7 girls dzatakabva nadzo kuno kudzadzidze kusahuman. Even kwana Harare chaivo vakarova nehana vachiona vana iva vachitamba, and from there vakanga vakutoenda kunotamba kudairy board kwese.
Tina Ncube uyu ane makore 10, mumwe vanasikana vanotamba mutambo werugby kwaMutare achitambira zvakare chikwata chenyika, anoti kubva paakatanga kutamba mutambo uyu achiri kuchikoro mugore ra2018 haana kuzombocheuka shure, uye wamusimudzira upenyu hwake.
Rugby unoona zvinhu zvakawanda and unopreventa futi zvinhu zvakawanda. Unoprevent like my early marriages, unomapreventa like my taking my drugs kuma streets, unozipreventa izvozvo. Then unoano experiment because rugby game riri smart, unovhura brain because game rauti munhu ungokwanisa uchivhura brain dzako.
Sahumani yakatanga kuenda kumakundano epamusoro Dairy Board Schools Rugby Festival muna 2017, uye vanasikana vakawanda muchikwata ichi vakasarudzwa kuti vamirire nyika. Mutambo werugby kuvanasikana munyika uchiri kusimukira zvishoma nezvishoma, sezvo kumashure wainge uchingonzi ndiwe vanakomana chete, uye uchitambwa muzvikoro zvepamusoro zvemumaguta chete. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Muchirongwa chelive talk na 8 PM, nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika 10 vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubruwayo anopisa misha yevanhu vakagara patsva mune rimwe purazi rekunyamandlovu, achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengensukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo umsakazo. Sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village wo chief Skobokhobo enkayi yena okubandlale MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha enkayi bakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akuba mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezifolisayo thina lapha engiwadiyami sihlelisa i-WSG. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulikhona kakhulu. Ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle. Ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqala ukuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu kudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika baliwuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu ngizami ngokulandelana kwenu. Iqambe labo bebuza ukuthi yisini kwenu ukuthi kani. Uyanambe ukudlula abanye akukho engcono kunayo enamba leyesikunayo. So abantu babe beqambana. Bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-60 ezilesini. Athatha abangu-25. Athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu bewezizizini laba babuye last year ngo-2018 ngo-December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, iningithi December, January, February, March. Azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langonyaka. Elamashi imali yabuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa elaFebruary labuya ngo-June. Bathemba ukuthi bazabisa ekaMashi. Ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Bathe sebebuya ngoDisemba 2019 ngafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahesi abebezele bedenefitha laphana kuhlela amadola. Senzelana okufawu. Ukuthi lami umuntu oke wahlela idola akusamelanga vive incedo. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahlela. Sikhangelela ukuthi ongazange ahole idela sekumele ahole ukuthi yiyo indlela emkhulu okuthi umuntu vele esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyi-esimanti ngo-December kutholakale amabele e-cooking oil ebini. December month January katholakala i-rice le-cooking oil ebini. Sikhangelela ukuthi this month sithole futhi i-rice ngoba basiyabe senjalo bathi amabele asese. Kule rayisi lebhize futhi base belitshele ukuthi sizasebenza lana okwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika seDisemba, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hhayi, thina lapha kakukho esikubonayo okuvela kuhulumende. asiboni lutho yiso elivela kuhulumende. Ngoba nje i-development there's no development, akuna lutho elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka ko-Chief Sikhobokhobo eNkayi, njalo ekubandlale MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no Councillor Sikhululekile Moyo wakaward 17 ePhumula wobulawayo ekubandlale MDC. UCouncillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambali usichasisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okuqala ngingavakatshela eSweden, eStockholm, eEurope. Organization Sweden esebenza lelizwe leZimbabwe, iSwedish International Center for Local Democracy. Lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani, bathuthuka kangakanani, yoku-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi, kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngokulizwe leliyane besikulo liphambili kwezomnotho, liphambili njalo ngokuthuthuka. Sahamba mhlaka 13 September, saphendula 27 November, sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi. Esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management, lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangkhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini, atransporta abantu layo imota zabo. And ukuthi ngifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali, asenye benza imanyuwa. Ibenzele ukuthi ifuel abala ma-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe? Ukumbe zikhona izinhlelo ezifana lalo
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu, ikakhulu nxa kuyikuthi ama-municipalities sithi njengobulawayo abambane lomguzi, abambane leGwanda le-Plumtree, bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas, siyenza iplant yona leyo. Sesihlanganisa izibi zethu bezana mazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process. Akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye isuku bethu izibi seziphelile azikho. Kwathini singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangkhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi siyayihlanganela singama-municipalities. Ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-youth oyili, ama-plastics abe wodwa separate, ukudla khona khani i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia, khona kuyini wangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo
eZambia? Laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono, sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke. Ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako, singakhangela eZimbabwe, eZambia, Malawi, lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma-local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhanele ukuthi sigoxoxane kuyini okubangela ukuthi khona singaphangi kuyafika ku-50-60, njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa nge-networking, i-regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe, sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutho ukuthi lokungaphi ungaphi, ama-problems ethu abenganayala ayahambelana. Sinike example, isibone ukuthi i-Mauritius besi-invite kule guest adivela khona, esibonisa ukuthi bona seba-richer, sebe-above 50% i-female representation in their local government. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kushe ukuthi 15 yonale bahle basizisa amasits for women. Kumele kube le women yabo young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu ngokulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedi.
Leyo bekuyingxoxo lo councillor Sikhululekile Moyo ka-ward 17 koBulawayo ePhumula le Hyde Park. Yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Yeyi ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlambe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobha lenotha koBulawayo. Kulabantu abafana bezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda, kulabantu abafana lamadonga, ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe be-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobha elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngaba minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angaka kuvumela kathesi, ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo, amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Madabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande, nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecouncilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyembhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la, njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khona phana babe bekhona abantu besinambia, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esindebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva, nxa kukhangela kamuva, ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board, bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi Chivundule Road nalwana umgwaqo lwana, ngoba yindlela uChivundule ahamba ngayo esuka kubulawayo esiye plant so kuqhakathekile ukuthi izenzana indlela zintinke kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi ukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le Plumtown kufanele ukuthi ibe 100% isikalanga koga kube yisikalanga kuphela iPlumtown ngoba iPlumtown yinkaba noma ngithi insika yasesikalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo sana labo okami labantu ukami lana kwakuyindawo yabantu basesikalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efanele ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokho akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babukazi
Loge ngumnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yelokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla uAlbert Ncube usiphalo ludaba ngugcweleyo
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla nguhulumende kanye nenhlanganiso yeWorld Food Programme WFP kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala unkosikazi Mthethephi Mkandlo isakhamuzi semawane eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye nokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi
langapho siyafa ngendlala thwele nzima abanye bayahola abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangkhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele awukuqedakala ukukhanya into ziyadura kakhulu sibula indlala impupu iyadura imali yangkhona vele kasila abanye asisebenzi siphonga ukuhlala ekhaya imali yangkhona siyayithola ngapho
amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane mnumzana Gibson Spanda othabenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla
ade ngabe izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything sokuthisidle singadla maybe kungaba ngcono
umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo ikhuphuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise
Idlala sibulile kakhulu ngoba esitolo kakungeneki vele kakula into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze ukuthi indlala ihlasela abantu abanye baphuzile ukulima ngoba elime kathe singezulu loleli ekhona ebantwini la
ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala
simo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye omali asawungakwazibona 10 kg yafika kubo 110 so umumo sibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbezi ngabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zilezi muli nxa uthenge kuyi 10 kg nge 100 and something apha vela usebenza uholi umumo sibili hhayi singakhuluma amanga ukuthi usungcono
unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabo mama ye-Human Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP
indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhe le engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hhayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa
Inhlanganiso yeWorld Food Programme ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisishiyagalombili badinga uncedo lokudla ngimele umsakazo yeStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
litshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003, sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Sigoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho sikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo, sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo, abangabesifazana labangabafana, esibathi babangama youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona, besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapha abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings, besiya nika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho umhlanganiso wethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council yona wayo, i-city council, sithi ngingalisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisi abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imibono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo, abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lelunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsiminfo@nydt.com, youthsiminfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenelisa ukusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsiminfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula ebatshenge ibanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Sila ama youth akuZANU PF, sila ama youth akuMDCT, sila ama youth akuMDC Alliance. Sila ama youth avela kwinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eseZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebesilwa ngoba wonke umuntu lomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, ikwezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo-ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande lelayo.
Kwamanje ke silaleleke umculo we Black Mambazo othi Ungikhumbule.
Mambazo silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengensukwini olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.